Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 7 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vamogenzvangirai vanoshoropodza mirizhonga yakaitika mubato ravo kuulawayo nezuro vachiti achawanikwa aine mhosva achatorerwa matano. Vamwe vakuru vakuru mubato reMDCT vanoramba mashoko ekuti vari kuronga kubuda mubato iri nekuda kwekupokana nemubatanidzwa weMDC Alliance. Vagari vekumaruwa edunhu remasvingo vonyunyuta nezvavanoti zviri kuitwa nemamwe madzishe zvokuti vanyorese kuitira kuzovhotera ZANU-PF musarudzo dzegore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMovement for Democratic Change vamogenzvangirai vashoropodza mirizhonga yakaitika kumahofisi ebato ravo kuulawayo nezuro uko kwakarohwa vamwe vatungamiri vebato iri. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, vatsvangirai vati zvinosuwisa kuti mafaro avo ekubatana nemamwe mapato anopikisa vachiumba MDC Alliance agurisirwa panzira nekuda kwemhirizhonga yakaitika iyi. Vatsvangirai vati havadi zvemhirizhonga mubato ravo, vakati kunyange zvazvo mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi, ivo sebato vari kuitawo tsvagiridzo dzavo. Vati kana pane nhengo dzavo dzakakonzera mhirizhonga iyi, dzicharangwa nebato ravo zvakaomarara.
Nyaya yezvakaitika kuBruwera zvinhu zvinofanira kutsoropodzwa nomunhu wese anoziva kuti violence hatidi muMDC. Isusu seMDC kubva patakaberekwa 17 years ago tisu tatitova mavictims eviolence. Vanhu vakaurawa, vanhu vakarepwa, vanhu vakapisirwa misha. I can't go on. So kuti isu tigoonekwa futi tirisi vanhu vanoita violence especially against your senior leadership like vice president, hazvibvumirwi izvozvo. So ndirikungoti nini zvakaitika kuBruwera hazvifani kuonekwa zvio, ende tiri kuteera vanhu vacho. Kana taane vanhu ivavo tichazodhila navo, kana taziva kuti uyu akaita zvakati, uyu akaita zvakati, hatiti zvefembera fembera.
Vakarohwa kuBulawayo vanosanganisira mumwe wavatevedzera vavatsvangirai, Mozvare Tokozani Kupe, nasachigaro webato iri vaLaf Momoyo. Vatungamiriri ava vaiva sipo pakaparurwa mubatanidzwa wemapato anopikisa nemugovera. Vachibvunzwa kuti vatungamiriri vebato reMDC vari kuwirirana here nezvemubatanidzwa, vatsvangirai vati vakaita chibvumirano sebato chinosunga vatsigiri neutungamiriri wese.
Motovabvunza iwo, asi chandoziva ndechekuti hakuna chinhu chinoitwa muMDC chisina collective responsibility. Takaenda kucouncil, takaenda kumaorgans ese for the whole year tichitaura nyaya iyi. Last Friday takaita council panapa tikaadoptana kuti ndo zvataakuita. Saka kana zvazvimwewo izvi zvazvokuti munovabvunza iwo, but ndoziva kuti munhu ari bound necollective decision yatinoitaita.
Mhirizhonga yakaitwa kubato reMDCT yashorwawo zvikuru nemasangano anokurudzira runyararo munyika. Mutungamiriri weZimbabwe Peace Project Mozvare Justina Mukoko vati havatarisirei kuti kusawirirana mumapato ezvematongerwo enyika kugadziriswe nemhirizhonga, kunyanya nyika yadongororera sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya.
Isusu seZimbabwe Peace Project tinovimba kuti pane dzimwe nzira zvinogona kushandiswa kugadzirisa kusawirirana, asi kusawirirana hakugone kunge kuchigadziriswa mhirizhonga. tiri kukumbirisa zvikuru kune vemapato ezvematongerwo enyika kuti paine kugadzirira pfudzo yegore rinouya. Zvakakosha kuti tipinde musarudzo iyi zvese zvinenge zvichiitwa zvichiitwa murunyararo.
Kunyange zvazvo vatsvangirai vati bato ravo harikurudziri mhirishonga. Muzvare Mukoko vati matanha achatorwa nebato reMDCT kune vakaita mhirishonga ndiwo acharatidza kuti bato iri rakamira papi panyaya yemhirishonga.
Tichaona kuti zvaitika izvi zvichaongororwa sei.
MDCT yakabatana nemamwe mapato matanhatu nemugovera kuumba mubatanidzwa weMDC Alliance uyo uchakwikwidzana nezanupf musarudzo dza2018 uchitungamirirwa navatsvangirai. Mutungamiriri weMDCT uyo atiwo vanhu vakaita mhirishonga iyi vanoda kusvibisa zita rebato pamwe nemubatanidzwa uyu asi vati zvazvisi kuzobudirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Muchire memhirishonga mubato reMDCT, mubato iri munonzi mave nezinyekenyeke zvakare, vamwe vakuru vakuru varo vachinzi vave kufunga kubuda. Mutoro wedenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanoziva nezviri kuitika vanoti vakuru vakuru ava avo vanosanganisira mumwe wevateedzeri vebato iri Muzvare Tokozani Kupe, sachigaro webato iri vaLove Momoyo pamwe nemurongi wemabasa vaAbednego Bebe vakatora chisungo chekushora mubatanidzwa weMDC Alliance wakapindwa nebato ravo reMDCT nemamwe mapato anopikisa uyo wakaparurwa zviri pamutemo nemusi wemugovera muHarare. Vatatu ava nevamwe vatsigiri vavo vasiri kudawo zvemubatanidzwa vaive vasipo pachiitiko ichi uye vakaita musangano nezuro pamahofisi ebato reMDCT muBulawayo. Musangano uyu wakambovhiringidzwa nemhirizhonga apo vamwe vanonzi ndevamwe vechidiki vebato reMDCT vakasvika pamusangano uyu vachibvunzurudza vaivepo kuti waive wei. Studio 7 yaedza kunzwa kubva kuna Muzvare Kupe asi nharembozha yavo yange isingadavirwe. Asi vanoziva zviri kuitika ava avo vasina kuda kudomwa nemazita kana kubuda pamhepo vanoti chimwe chezvitsungo zvakaitwa pamusangano uyu ndechekuti vasingafare nemubatanidzwa uyu vabude mubato reMDCT vavambe ravo rinotungamirwa naMuzvare Kupe vamoyo navabhebhe vari vatevedzeri vavo. Muzvare Kupe vakagara vabuda pachena kuti havafarire mubatanidzwa weMDCT nemamwe mapato kunyanya mumatunhu eMateveland umo vanoti bato iri rine vatsigiri vakakwana. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT Muzvare Tavita Kumalo vati zvakaitwa nebato ravo izvi ndizvo zvakabvumiranwa nevakawanda mubato.
Zviri kunzwika izvozvo kuti kune vamwe vakuru vasingabvumirani nezvecoalition asi nyaya iri pano ndeyekuti 2014 bato reMDC rakaenda kucongress. One of the resolutions yakabudiswa nevanhu ndeyekuti President Tsvangirai ngavatangise nyaya yecoalition. Asi vatanga vasati vatanga izvozvo vanofanira kuita sei kumbotendera Zimbabwe yese vachibvunza and vakapuwa mandate yokuti vakapedza izvozvo vogara pazoita coalition.
Muzvare Kumalo vati havasati vave neruzivo rwakakwana nezvakaitika pamusangano wakaitwa nevamwe vavo nezuro muBulawayo asi vati bato ravo richaita ongororo munguva pfupi inotevera.
Sisebato tichirumboongorora kuti tihwisise kuti chichaitika uye ndiani aitei. Asi tichitaura izvozvi tiri kuti isusu pari zvino tichambonangana nenyani mwana watazvara uyu nesaturday wecoalition kuti tinunure vana vemuZimbabwe vabve mutsaona yavapinda iyi yemakore ese 37 vachingotambura.
Sachigaro webato vamoyo varamba mashoko ekuti vari kuronga kubuda muMDCT vachinoumba bato ravo vari vatatu. Vamoyo vaudza Studio 7 kuti hapana asingazive kuti mubato ravo hamuna kuwirirana pamusoro penyaya yekuumba mubatanidzwa. Vati musangano wavakaita nezuro waive wekuzeya nezvemubatanidzwa uyu. Zvigaro zvinonzi zvakapiwa kubato reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube uye nzira yekuenda mberi kuti vagadzirise nyaya iyi. Vamoyo vati vanotarisira kuti sebato vachagadzirisa matambudziko aya nekukasika. Zvichakadaro mutauriri webato rezapo vapitule Maposa vanoti zvakanaka chose kuti vemapato anopikisa vabatane asi iwo havaone mubatanidzwa weMDC Alliance uri mubatanidzwa chaiwo wemapato anopikisa.
Chinhu chakanaka kuti vanhu vanokwanisa kudzokererana mushure mekunge varwa, saka tinovakorokotedza asi hatisati taona mubatanidzwa wemapato ese anopikisa. Satiri kuona tine kode iyatiri memba sezapo aina kukwanisa kuunganidza wese mapata anopikisa. Satiri kutarisira kuti sezvo vabatana kudaro, maybe tichingachitaura nezvekuti tingabatana sei semapato ese anopikisa.
Vanhu vakawanda vanoti mapato anopikisa angakwanisa kukunda bato riri kutonga reZANU PF chete kana akaita mubatanidzwa unosanganisa mapato ose, kunyanya ayo anofungidzirwa kuti ane rutsigiro rwakati kurei, akadai seZAPU neNational People's Party inotungamirwa naamai Joyce Mujuru. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvichakadaro, mutungamiri weMDC vamogen Tsvangirai vakabatana nemamwe mapato anopikisa kuti vakwikwidze musarudzo dzegore rinouya. Vakabatana vachiti yakwana nguva yekuti vayambutse ruzhinji rweZimbabwe kubva munyatwa yaRuri. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vatsvangirai vakasaindira nachibvumirano chemushandira pamwe neMDC inotungamirwa navaWatchman Ncube, People's Democratic Party inotungamirwa navatendai Biti, Transform Zimbabwe inotungamirwa navaJacob Ngarivhume, bato reMCD rinotungamirwa navaMathias Guchutu, bato reZimbabwe People First rinotungamirwa navaAgripa Mutambara pamwe neZanu Ndonga. Mapato aya akasarudza vatsvangirai kuti vave ivo vachakwikwidza navaRobert Mugabe. Vakamirira mubatanidzwa uri kudaidzwa kuti MDC Alliance uyu. Vachitaura pamusangano uyu uyo wakapindwa nezviuru zvevatsigiri vebato iri pamwe nevatsigiri vemamwe mapato aya wakaitirwa muZimbabwe Grounds musha weHighfield, vatsvangirai vakati kubatana kwavakaita nemamwe mapato kunovapa mukana wakakura wekukunda musarudzo, sezvo vachiti chara chimwe hachitswanye inda. Vakaenderera mberi vachiti kuumbwa kwemubatanidzwa uyu hakuzi kwekupanana zvigaro chete, asi kuti vaedze kupedza matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika.
Zivai kuti siti iyoyo ndevana veZimbabwe, kwete yako, ani muri kuzvinzwa? Ehe, ndiri kuona kuti bvise mweya. Sometimes Saturday anongouyawo oanebokupinda napo. Isusu kuno takazodai ndotosteka zvangu kuti vatsavetsamba muroi kuukurwa nembwa musi waanotanga kunoroya. Ko objective yatinayo inobadira kubatsira kubatsira munhu wese hausi kuiona.
VaMutambara vakatiwo vanoziva chikiribidi chese chaiitwa neZANU PF musarudzo dzapfuura, zvekuti ZANU PF haina mukana wekukunda musarudzo dzegore rinouya. VaNcube vakatiwo kubatana kwavakaita kwavapa mukana wekudzokera kunopedzisa basa ravakavamba navatsvangirai muna 1999 pakaumbwa MDC. Vakatora mukana uyu kukumbira ruregerero kuruzhinji rweZimbabwe nekumbopatsanurana kwavakaita navatsvangirai.
Takabvumirana on the 5 priority issues
for Women's Bureau in 1999. We are going back to those 5 priorities. Leadership ZCTU yakati they will write the manifesto for us. But manifesto yacho takainyora in 1999. Zvakaitika is that we diverted from that agenda for change. We made mistakes along the way. And we must admit before you today and say we are sorry for those mistakes that we made. Chenja, maitiro, kukola, izenzo.
Zvichakadai, vabiti vakati upfumi hwenyika hwaenda kumawere, zvekuti zvave kutoda zvekuita gariraneko tisangane kuti ruzhinji rweZimbabwe ruwane pundutso. Vatsvangirai vakatiwo mamwe mapato asina kupinda muchibvumirano ichi achine mukana wokuita izvi pamberi pesarudzo. Akafanobata chigaro chemunyori mubato reNational People's Party riri kufanotungamirirwa naamai Joyce Mujuru vaGift Nyandoro, vanoti havana kuenda kuchiitiko ichi sezvo vachiti vakanga vasina kukokwa. VaNyandoro vanoti zvisinei, bato ravo richaramba richiita nhaurirano neMDCT dzekuumba mubatanidzwa wakasimba pamberi pesarudzo. Zvichakadai, mumwe mugari weMuharare muzvare Clarence Mabika vanoti mapato ose asina kupinda mubatanidzwa weMDC Alliance anofanira kuti abatane navatsvangirai nevamwe vavo, kwete kuita chinya chegurwe.
tunoda kuti mapato aya anopikisana aya abatane kuitira kuti vakundewo mugabe pamaelection ari kuteera aya because zvanyanya mhani izvi zviri kuitika isusu tikuda kuti nyika yedu ibudirire enderere mberi
mapato akaomba mubatanidzwa wemdc alliance aya anoti kwasara kuti vagare pasi vogadzira hwaro hwekuti votsvaga sei rutsigiro pamwe nenhengo dzichakwikwidza dzakamirira mubatanidzwa uyu ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas chiri pasi.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Musarudzo dziri kuteverwa zvakanyanya muAfrica yose, mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta mangwana vari kukwikwidzana navaRaila Odinga vavagara vachikwikwidzana navo kwenguva yakareba. Sarudzo idzi dziri kutarisirwa kuve makwikwi akasimba. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch raita musangano nevatori venhau muJohannesburg, South Africa nhasi wekuziya nyaya yemusangano wesangano reSADC wepagore kana kuti summit. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma ndo vari kutarisirwa kutora chigaro chekuvesa chigaro wesangano iri kubva kuna Mambo Muswati wechitatu. Musangano uyu uri kupawo mukana vatungamiri venyika dzemuSADC kuonekana navaEduardo dos Santos vakatungamira nyika yeAngola kubva muna 1978. Human Rights Watch yakurudzirawo vatungamiri veSADC kuti vazive nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika dzinoti Mozambique, Zimbabwe neSwaziland. Sangano iri rinoti kunyange SADC yasvika makore makumi maviri nemashanu, nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu iri kuenderera mberi. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadhewa Mavinga.
Musangano wataita wanga wakanangana nekuturira kuvatungamiri veSADC nekuvapepeti venhau dambudziko rekuti Zimbabwe haisati yanyatsosvika pakanaka pakugadzirira sarudzo dzakanaka nekuti mauto vasori nemapurisa vamwe vacho vanopindira mune zvematongerwo enyika zvisiri pamutemo zvakarewo vachitora mativi mumakakatanwa ari kuitwa ekuti ndiani achatora masimba kana vamugabe vosiya basa kuZANUPF nekuhurumende. Saka takatichionesa vatungamiri veSADC kuti kana voita musangano wavo ngavacherechedze vaone kuti pave nerunyararo, pave nekutevedzwa kwemutemo mukati meZimbabwe.
Musangano waitwa neHuman Rights Watch chete here kana kuti muri kushandawo nevamwe?
Hongu, musangano wanga wachiitwa neHuman Rights Watch yega, asi tiri kushanda nemasangano akawanda chaizvo.
Saka gwaro renyiri muri kuriendesa kuhurumende yeZimbabwe neSADC here?
Hongu, tichasvitsa kuhurumende yeZimbabwe neSADC, zvakarewo ticharamba tichivayeuchidza pavanozogadzira boka reSADC rinoenda kunocherechedza sarudzo muZimbabwe kana kuti kunocherechedza gadziriro dzesarudzo, tinovapa zvakare gwaro iroro kuti vazive kuti ndezvipi zvekutarisa mukati meZimbabwe, matambudziko aripo ndeapi, zvakarewo pane nyaya dzekunyoresa vanhu kuvhota, kana kuti sangano reZEC rinotungamira nyaya dzekuvhota kuZimbabwe kuti rakwanisa here zvakanaka kugadzirira sarudzo.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadhewa Mavinga vari parunare kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reNational AIDS Council riri kutsutsumwa nenyaya yekuti vemahotera vachabvumidzwa kupa vanhu vanopinda mumahotera avo makondomu pachena senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hweHIV zvichitevera zvichemo zvakapiwa nevanoshanya kubva kunyika dzechitendero chechimuslim. Mutoro wedu enhau Ivan Chifera anotipa nyaya iyi.
Mumahotera senzvimbo dzinowanzosasanirwa nevakawanda, mange muchiiswa makondomu senzira yekudzivirira kupararira kweHIV, asi izvi zvakamiswa nguva pfupi yapfuura mushure mekunge vechitendero chechimuslim vatsutsumwa nazvo. Mumwe mukuru muNational AIDS Council vaAmin Mpofu vanoti izvi zvave kukanganisa mabasa avo ekurwisana neHIV AIDS. Sachigaro ve Supreme Council on Islamic Affairs in Zimbabwe, Sheikh Ishmael Duwa vanoti, icho kwadi kuti vechitendero chechi Muslim, havafariri zvekuti makondomu aiswe mahotera vachiti izvi zvange zvave kuitwa nemamwe mahotera muZimbabwe. Vanoti kukurudzira kushandiswa kwemakondomu kukurudzira upombwe.
Isusu kwatiri manje hatiti use condoms because Mwari akataura kuti upombwe haudiwe. Tikati chisei condom, we are promoting kuti aiwa ichisiyai asi itaine nzira iyi. Saka Quran inotitaurira isusu clearly kuti usaite cheupombwe.
Sheikh Duwa vanoti chitendero chavo chinosungira kuti vanhu vasaite zvechipfambi, vamire nemuduwa mumwe chete uye vasapinde-pinde. Vachiti izvi ndizvo zvaita kuti HIV isapararire zvakanyanya munyika dzechiMuslim. Vanoti kunyange hazvo mahotera mazhinji asina makondom, pachine zvakawanda zviri kuitika maari zvisingafadze.
Mahotels avo, they are not observing international standards. Mamwe acho akawanda acho. One munoona imomo, mamwe acho achisiri mahotera ava manight club. Muchaona mamwe acho akuitwa yekubhukiswa 1 hour. Zvino zvongoti munhu anouyawo kune cheupombwe chake 1 hour. Arova rwaobuda. There we as Muslims, we cannot entertain such places.
Vanotiwo vanonzwisa basa reNational AIDS Council, asi zvakakosha kuti veNational AIDS Council pamwe nevemahotera vashande nezvitendero zvose pazvirongwa zvavo mubasa ravo kuitira kuti vanhu vese vafare. Asi munyori mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vanoti zvirongwa zveNational AIDS Council kusanganisira chekupa vanhu makondom zvakakosha chose mukurwisa neHIV uye zvinofanira kuremekedzwa nevanhu vose. Dr. Gwinji vanoti hausi mutemo wehurumende wekuti mahotera asave nemakondomu.
Hausi mutemo wehurumende, ndimutemo unoshanda mukuru mutemo wemuno. Zvinenge zvichingoti kana makaitawo muenzi munoita kuti just mindondera nomuenzi, asi paanobva munosara muchiita kazvamunofanira kuita. Havasi vese vaenzi vasingati kuvaona makondomu iyaya. Saka tinenge tichikumbira vanotiranira mahotera acho naye kuti vaite maadjustment yavo vakananganawo nethe national program. But at the same time, taking care of their visitors. These visitors come and go to specific rooms, which they can then clear of those things.
Sachigaro veKomiti yeParamende inoona nezveutano, Dr. Ruth Labode, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vachisungirwa kushandisa makondomu, makondomu aya haafaniri kuva pose-pose mumahotera. Zvichakadai, mukuru weZimbabwe Council for Tourism, iyo inomirira vane makambani anoona nezvevashandi kusanganisira mahotera, Vatich Wingwiri vati sangano ravo rinotsigira zvikuru basa reNational AIDS Council uye vakazvipira kuita zvese zvinoita kuti nyika ifambire mberi mukudzivirira zvirwere. Vati handi nyaya yevanhu vanobva kunze chete iri kuita kuti vemahotera vasaise makondom, vachiti mahotera inzvimbo dzinopindwa nemhuri, nekudaro makondom haafaniri kuonekwa pese pese. VaHwingwiri vatiwo vanhu havarambidzwi kushandisa makondom uye mamwe mahotera anotori nezvitoro zvinotengesa makondom nezvimwe. Pataenda pamhepo, tange tisati tanzwa kubva kubazi rezvekushanyirwa kwenyika, umbowo kubva kuUNAIDS hunoratidza kuti nyika idzi dzine vanhu vashomanana vane HIV kana zvichienzaniswa nenyika dzemusub-Saharan Africa dzakaita seZimbabwe, uko vanhu zvikamu 10 kubva muzana zvevanhu vese vaine HIV. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheCapes United chiri kupemberera kukunda kwacho mumutambo wacho wekutanga mumitambo mitanhatu panguva yemakunda neCastle Lager Premier Soccer League ave nemutungamiri mutsva. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iye.
Chikwata chekumaruva emhondorongezi chengezi Platinum Stars chadzokera pamusoro pemakundano eCastle Lager Premier Soccer League pamusoro peChicken Inn mushure mekufamba nekunotora mapoints ese matatu apo chakashanya kuLuveve Stadium kwachakanorova Haumine 2-1. Zvibodzwa zvakabva kuna Patson Jaure naTerence Dzukamanja zvakapinza ngezi Platinum Stars mapoints makumi mana, point imwe chete pamusoro peChicken Inn iyo yakanoita mangange 0-0 neFC Platinum apo yakashanya kuMandava Stadium nemugovera. Asi vari kunyanyofara nezvakaitika mukupera kwesvondo ndeve mumhuri yemakepe-kepe mushure mekunge chikwata chavo cheCapes United chakazokundawo nekudambura ZPC Kariba 1-0. Mumwe mutsigiri wechikwata ichi va Innocent Mtena vanoti chitima che Capes United chave munzira kunotora mukombe weligi zvekare.
Kwata chedu chacha chakaomerwa nguva yapfuura saka kuina vachakaita takutarisira kuti better days are coming for us. Tikaramba tichikwino pamwe tinopedzisira kutaura kumusoro kwane dzimwe timu.
Simakepekepe haasi kubuda munharaunda yezvikwata zvakatarisana nenjodzi yekubuda munhabwu yepamusorosoro sezvo ichiri pachinhano chegumi nenhanhatu mapoints matatu pasi pechikwata chairi kutevera chehwange icho chine mapoints makumi maviri. Asi vavakidzani vavo veDynamos vari kuenderera mberi nechinangwa chavo chekutora mukombe mukuru uyu mushure mekurova Black Rhinos 1-0 nechibodzwa chakabva kuna captain wavo Ocean mushure. Asi vaive pamutambo uyu vanobvuma kuti Black Rhinos yakatamba zvinodakadza zvekuti yaikodzera kubuda kana nepoint imwe chete zvayo asi izvi zvakaramba. Murairidzi weDynamos Lloyd Mtasa ari kufara zvikuru nekuwedzera mamwe mapoints matatu.
Zvinofadza zvikuru kuti takwanisa kuatora. Tinototenda ishe kuti nenyasha dzavo taonekwa tichitora 3 points pamutambo wangu wakaoma kudai.
Asi murairidzi weBlack Rhinos Stanford Sticks Mtizwa ari kuchema nezvibodzwa zviri kupinda mambure avo achiti iye izvi zvinofanira kugadziriswa nechimbi chimbi kuti vasarambe vachiwira pasi.
Nemitambo yatatamba miviri neiyi yechitatu taona tichigoeswa zvibodzwa zvinokwana kuita zvisere. Saka tikuti defense iyoyi tinoda kusenza nayo zvakaomarara kuti idzokere panga iri pekutanga.
Uyu wave mutambo wechitatu wakateverana Black Rhinos ichizvamburwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iyo zvino tomboenda kuna Mavelas Musanganya wewe Studio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paFacebook nepaWhatsApp.
Regai timboverenga zviri kutaurwa nevatsigiri vedu vepaWhatsApp yeStudio 7. Ini ndinonzi Governor Gwidibira, ndinobva kwaMtoko East Ward 18, ndiri mutauriri weMarsh East mubato reMDCT. Ndinoti kuumbwa kwemubatanidzwa weMDC Alliance wakanaka zvikuru, tinozvitenda chose zvakaitwa nemapato akapinda mumubatanidzwa uyu. Avo vari kuda kubuda mubato reMDCT nekuda kwemubatanidzwa uyu ngavaende nguva ichipo. Vatengesi vanhu ivava ngavaende kuzano PF kwete kuda kusvibisa mutungamiri wedu vatsvangirai. Tawanda Chipote anoti izvi zvinoratidza kurongeka kwevana wemhuri imwe chete. Ko, chakaita kuti varwe vari vebato rimwe chete chii? Ronald Chakavanga ari kuJohannesburg anoti MDC hakuna kwainosvika nezvemubatanidzwa. Iko zvino vorwisana vega asi vanogara vachitiza noPF ndiyo inoita zvemirizhonga. Mukoma Smart vari kuzvishava nevanoti isu maZimbabweans hatina rimwe shoko ratichateerera pane zviri kuitwa nemapato anopika. Chatinoda kunzwa ndechekuti Morgan Tsvangirai chete tovhotera ipapo. Vamwe vari kunyorawo vachiti happy birthday Itai Dzamara uyo akatsakatika makore apfuura. Nhasi birthday rake rarangarirwa nehama neshamwari dzake muHarare. Kana musati mafarira Facebook page yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Musa kanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa zviri kuitika mubato reMDCT zvichitevera mirizhonga yakaitika nezuro kuvulawayo pamwe nekuumbwa kwemubatanidzwa weMDC Alliance. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvirongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoshoropodza mirizhonga yakaitika mubato ravo kuvulawayo nezuro. Vamwe vakuru mubato reMDCT vanoramba mashoko ekuti vave kuronga kubuda mubato iri. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Chris Gande nanditungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhla ka 7 Ncwabakazi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungamili Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Laba bantu khanya bazisele bayenza into yabo abayaziyo. Njalo kabavumi ukwethuselwa ngabantu ababo. Bathe sebephandle baqala ukudobha amajele. Ina lezi zinto eziningi sebeqalisa ukuphosa bengaphandle bevulala amawindi. Ezinye ezinye zikhupha abantu abaphakathi.
Umkhokeli we-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai usola udlakela oluqhamuke kubandla lakhe kobulawayo izolo lapho okutshaye khona iziphathamandla zebandla ezigoqela unkosazana Thokozani Khuphe.
Sibona amapolisa, amasoja, lama-CIO bonke bafuna umgabe kuphela, abafuna ama-opposition. Nxa kunjalo siyabona ukuthi abantu bazotshaywa. Izeki iZimbabwe Electoral Commission layo futhi iyahamba lo mgabe lezanu-PF. Abakwanisa ukuthi bayenze lokho kuseyo emthethweni.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi iZimbabwe kayikalungeli ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo.
Abe-National AIDS Council bathi bakhathazekile kakhulu ngodaba lokukhitshwa kwamakhondom emahoteleni kulandela ukukhalaza kwezethekeli zokholo lwesiMoslem.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Umongameli we-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai usesole udlakela oluqhamuke izolo kobulawayo lapho kutshawe khona inkokheli ebalisa umsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Udlakela lolu luqhamuke emahofisini ebandla leli lapho inkokheli ebalisa uKhuphe, umqondisi wenhlelo zebandla uMnumzana Bednico Bebe lomgcini sihlalo uMnumzana Love Momoyo labanye kade behlezi khona. Intsha engene kulomhlangano ibulele amafasteli lenye impahla ehofisini le. UMnumzana Tsvangirai utshele intatheli izindaba ukuthi uyabasola kakhulu abahlasele amahofisi la njalo wathi ibandla licwayisisa ngokwenzakeleyo ngenjongo yokuthatha amanyathelo alukhuni kulabo abazatholakala belecala lokwenza lobo budlwangudlwangu. Konke lokhu okwenzakeleyo kuthethwe imifanekiso kamabonakude. Umgcini sihlalo webandla le-MDCT uMnumzana Love Momoyo utshele iStudio 7 ukuthi bebesenza umhlangano ohlaselwe bexoxisana ngodaba lokungena kumanyano.
Bathe sebebona ukuthi hayi akade bekulandile kuyehlule laba bantu khanya bazisele bayenza into yabo abayaziyo njalo kabavumi ukwethuselwa ngabantu ababo. Bathe sebephandle baqala ukudobha amajele ezitima. Lezi zinto eziningi sebeqalisa ukuphosa bengaphandle bevulala amawindi. Ezinye ezinye zikhupha abantu abaphakathi zijikijela phakathi sibili sokuvela sokungasokuyimpi. Kodwa kuhle ngoba thina kunaloyedo okuphindezeleyo kulokho bekwenzakala. Bona ibade bejika amatshe bavulala sibili kakhulu amawindi ehofisi phose wonke aphelile. Abantu bacatsha bevikela impilo zabo ukuthi bengalimali kusenzakala lokho. So bathe sebedilizile ngabulala babephuma begijima behamba babuyela lapho kade bevele khona sibabona bangele bayangaphi abafana laba. Yikho-ke thina sathi hhayi sivele sijayele ukulwisana nezanu lokudlawudlawo kwedlula bonoko. Asethuselwa ngabafana abantu abethu esibazalayo sibo sesethuka sesikela ukukhuluma into zelizwe kumbe kulungisa into ze-region.
lina belingekho emhlanganweni weHarare wokuvumelana ukuthi kusebenzelane njalo laseliyenza umhlangano lina belingekho eHarare?
Mina kangihambanga eHarare, kangisoze ngikhulumele ukhuphe ngibhebhe. Mina ngikwami kahambanga eHarare ngenxa yokuthi kulezinto iphathi ezaziyo besisafisa ukuthi zilungiswe. Umongameli wami uPresident wami uyakwazi ukuthi mina njengo-national chairman kulento engayizwisisiyo kusivumelwano se-NEF okwenza ukuthi sacele ukuthi sicela sithole ithuba ukuthi silungise lokho okuyikho ngathi kuyasiphatha kubi. So ngaleso sizathu mina njengo-national chairman bengeze ngihambe yibo yingxenye yokuthi ngiyethengiswa abantu beMandebeleni ezansi yeMandebeleni ikakhulu iMandebeleni South.
Hello ke ngumnumzana la Momo yomgcini isihlalo webandla leMDCT ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje ibandla leMDCT lithi udlakela olwenzakale kobulawayo alutshengisi isimo sebandla osekuyikho okukhulunywa ngabanengi. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leli unkosazana Thabita Khumalo othi bazathatha amanyathelo alukhuni kulabo ababangele ubudlwangudlwangu lobo.
Izolo kuthiwa bekulomhlangano eBulawayo province lapha kade kulo vice president umama Makhube, national chair ubaba uLove Momoyo, no national organizer ubaba waseNikko Bhebhe. Behlanganyele ama provinces amathathu amandizile kwaba nokuvundlangudlwangu obenzakileyo. So thina njengabandla kwakhathesi sisacwayisisa ukuthi kuhambe njani, then sizalithatha amanyathelo okumele athathwe. Kodwa esikukhuthazayo njengebandla ukuthi thina izinto zokutshayana lezi kithi kwelethu ibandla kasivumelani lazo njani kasizifuni. Kodwa kuyakhombisa njalo futhi kungaba lesandla sezanu ngoba izanu kayikhwabisanga okwenzakale nesabathi. So sizazama ukuthi sibone ukuthi impumela ngikhona injani ebese sithatha amanyathelo.
Khona kuliqiniso na ukuthi okungakubangele umsindo lo yikuthi yona le inkokheli kade ikhokhela umbuthano lo kayifuni ukuthi amabandla asebenzelane ku-coalition?
Lokhu kwesingakwazi-ke kodwa kwethu kucubungule ukuthi kuvele kuhambe njani njalo umhlangano lo ukuthi kungowani kube nempumela yiphi. Singathola lobo bufakazi ukuncedisa ukuthi sicubungule lolu daba.
Wona umanyano uhamba njani kwakhathesi?
Hayo kathesi ngesabatha besihlangene esigodleni saseHarare eHighfield lapha bekuhlangene khona amabandla wonke aphikisayo bekulamandla laba bekunamabandla ayi-9 kanti banikisile ukuthi ubhala isivumelwano sokuthi sisebenzelane osokusele nje ukuthi zithiye iy'nkokheli zethu zenze umsebenzi ukulungiselela ukuthi kuyasetshenzwa njani. Njalo sikhuthaza uZulu wonke phandle lapho ukuthi umanyano usukhona, njalo sikhuthazela lama amanye amabandla angakuyi ukuthi okwakhathesi udubo laseZimbabwe akusona udubo olokuthi ngalo muntu oyedwa, njalo athilo dubo olokuthi nanxa singaze singene emaphalamende zesonke sikhona akunanto yaphumayo.
Alo ke ngunkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Kunjalo nje uZulu weMandebeleni kanye labenhlanganiso ezizimeleyo sebesole kakhulu udlakela lweMDCT lolu kubika unompumelelo Moyo.
Iningi labantu bamanye amabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo lisola kakhulu abasakhulayo be-MDCT abasuke eHarare abayibo ababikwa bengabe beqale lolu dlakela. Umsekeli womkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele-PDP umnumzana kucacaphulu ngomunye wabasole kakhulu lolu dlakela.
Ubudlwangudlwangu obufana nalobuyana obubonakale izolo abuvumakali njalo kwabufuneki. Akula muntu oyinkokheli ofuna ukukhokhela abantu bezimbabwe ongavunyelwa ukuthi akhokhele ongenza i-violence efana naleya. Ukuthi kubuye abantu bevela eHarare begqoke amabharethi nama-uniform egugurawoni bezotshaya abantu lapha kwelamandebele asiyonto esingayivuma noma lanini. It's unacceptable, it must be denounced.
Umqondisi we-hashtag this constitution, unkosikazi Abigail Mubambi, uthe kusegcekeni ukuthi kukhona okungamanga kuhle ebandleni le-MDCT.
Kusegcekeni ukuthi ku-MDCT hayi kule problem enkulu esingabe kuphela thina kuphela esingekho phakathi ku-MDCT esingayaziyo. Siyabakhuthaza ukuthi abe-MDCT kabalungise indlu yabo, bafake indlu yabo ku-order ukwenzela ukuthi abantu babe le-confidence le-leadership yabo.
Umkhokheli we-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo yena uthi aluba mangalisi lolu dlakela ngoba ngo-2005 bachayana njalo kuze kube nokuxexebuka elinye icele elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube.
Kawusimangalisi thina njengebandla leMthwakazi Republic Party ngoba iMDC ayikuqali lokhu bakwenzile ngo-2005 eHarvest House khona le eHarare lapho besehlukana khona labo Welshman Ncube kwaliwa kwaba lithuli. Kodwa into esidanisayo ukuthi kuthunyelwa abantu all the way from Harare ukuzochaya abantu bakithi lapha kobulawayo. Sithina abantu bakithi abanjengabo Thokozani Khuphi labo Welshman Ncube ngabe bayananzelela ukuthi abantu beMpumalanga bazobasebenzisa.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Josephat Mzacangulube yena usole umkhokheli we-MDCT ngokwakhe umnumzana Morgan Tsangirai.
Sikubeka sitiyisana sana mchato wezinja okutshengisela ukuthi lowo mongameli we-MDC uTsangirai yena ngokwakhe ngumuntu olotyuku, umuntu ongeke walikhokhela ilizwe ngoba yena usetshengisele ukuthi angaba ngumuntu ongadlula even yena umgabe ngokwakhe ngobukhokheli alabo.
Ibandla le-MDCT lethule imibiko lisola udlakela lwayizolo bethi loba amapholisa esecubungula lolu dlakela labo njengebandla abavumelani lokwenzakale izolo njalo ozafumana elecala uzajeziswa kulandela imithetho yebandla. UZulu uyasola kakhulu ukuxokozela okube khona phakathi kwamalunga e-MDCT bethi kuzabanyela ukungavotelwa kukhetho oluzayo ibandla leZANU-PF lihleli Ncube. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi eZimbabwe kalikalungeli ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Lokhu kwethulwe iziphathamandla zali inhlanganiso emhlanganweni wabezindaba eJohannesburg. Okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapho.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi ukungalandelwa kwesisekelo sombuso esitsha lokusetshenziswa kwengatsha zikahulumende njengengatsha zeZANU-PF kutsho ukuthi ukhetho lweZimbabwe ngomnyaka ozayo luyabe lungakhululekanga. Njengoba ke iSADC izaqhuba umhlangano wayo kwele South Africa liviki, umqondisi enhlanganisweni ye-Human Rights Watch ezansi yezwekazi le-Afrika uMnumzana Dewa Mavinga uthi linhlanganiso ilomlando wokubamba ngamandla eZimbabwe ukuthi ihloniphe amalungelo oluntu.
Sibona amapholisa, amasoja, lama-CIO bonke bafuna umgabe kuphela, abafuna ama-opposition. Nxa kunjalo siyabona ukuthi abantu bazotshaywa. Izeki iZimbabwe Electoral Commission layo futhi iyahamba lo mgabe leZANU-PF abakwanisa ukuthi bayenze lokhu kuseyo emthethweni.
Nkosikazi Mawusi Segun laye oyisiphathamandla sale inhlanganiso uthi ukusetshenziswa kokudla njengesikhali sokuthi abalambayo bavotele iZANU-PF ngokunye ukwephula amalungelo oluntu. Nkosikazi Segun uthi enye into abakhathazeke ngayo elakho kubangela ingxabangxoza yokwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni yimpila kahle kamongameli Mgabe.
So when we raise, you know, issues of age and health, it is how all of that can impact.
Nxa sikhuluma ngeminyaka yokuzalwa kamongameli lempila kahle yakhe, sikhangela ukuthi lokhu kuncindezela njani amalungelo oluntu lweZimbabwe, ilungelo lokuzikhethela umuntu abamfunayo, ilungelo lokuhlala elizweni elilokuthula. Akucabange ukuthi yini engenzakala nxa umongameli Mugabe engavuka esegula okwedlulisa amalawulo.
Esekhuluma ngodlakela olwenzeka manje eZimbabwe kugoqela ukutshiswa kwezindlu lokutshaywa kwamalunga amabandla aphikisayo, umnumzana Mavinga uthi lokhu kuzabangela kwesaba ebantwini bese kwephula ilungelo labo lokuvotela umuntu abamfunayo. Uye futhi wasola kakhulu uDlakela oluphuma ngitsho lasemabandleni aphikisayo ukuqoqela eleMDC.
Tina sithi hayi uyabona i-violence asifuni njalo njalo i-violence yenza ukuthi ama-elections abe angihambanga kakuhle. I-violence evela ku-MDC evela ku-ZANU-PF lakumapolisa labanye asifuni i-violence. Umuntu wonke kumele athi i-violence asifuni.
Kulumbiko inhlanganiso le ibe yasola njalo amazwe abalisa i-Angola, i-Mozambique kanye le-South Africa isithi lakula mazwe kukhona ukwephulwa kwamalungelo oluntu. I-SADC yona ikhangelelwe ukuqhuba umhlangano wayo kusukela ngolwesine bese kusithi mhlaka 19 no-20 kube umhlangano omkhulu ongenwa ngomongameli bamazwe asezansi yezwekazi le-Afrika. Mele Studio 7 Johannesburg kwele-South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Live Talk lamhlanje sikhangela udlakela oluqhamuke phakathi kwebandla leMDC kobulawayo izolo lapho okuthawe khona iziphathamandla zaleli bandla ezigoqela uThokozani Nkosazana Thokozani Khuphe.
Thumelani text message ngenombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Lei Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Amalunga edale lePhalamende lakwele South Africa azavota kusasa esekela kumbe ephikisa ukuthi uMongameli Jacob Zuma amiswe umsebenzi. Lokhu ngokwesishiyagalombili amalunga aleli dale evota ezama ukukhipha uZuma embusweni esithi uZulu walelo lizwe kaselathemba lombuso wakhe ngenxa yokungaziphathi kuhle.
Kwezempila kahle abohlangothi lukahulumende olubona ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kokuthelelwana igcikwane lengculaza National AIDS Council bathi bakhathazekile ngodaba lokumiswa kokubekwa kwamajazi omkhwenyana amakhondom emahoteleni kulandela ukukhalaza kwezethekeli zokholo lwesimoslem. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Ngaphambilini abokholo lwesi-Islam bengakakuvimbi abetholakala amajasi omkhwenyana la aphiwa kungelambadalo emakamulini okulala kanye lezambuzini emawetsheleni. Bekuyindlela ebisetshenziswa ukukhuthaza izethekeli lozulu jikelele ukuzivikela lapho besiya emacansini. Indawo zemawetsheleni zindawo lapho abanye abakhetha ukuya kizo ukuyazijabulisa ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ukuya emacansini. Kungalesi sizathu ke kungezinye zendawo lapho bekubekwa khona amakondomu njengendlela yokuzivikela emikhuhlaneni yengulamakhwa lokuthelelwa igciwane lengculaza kanye lokuzithwala kwesifazane engazilungiselelanga. Ngalezi nsuku akusenjalo ngoba engasatholakali amakondomu la ngemva kokukhalaza kwezethekeli ezingamakholwa esi-Islam. Umnumzana Thabani Dube likholwa lesi-Islam lapha eZimbabwe. UDube uthi imithetho elandelwa ngabavela kwamanye amazwe ivele ukuchaza njengehlazo ukuwabona nje amakhondomu lanxa esetshenziswa ngabathetheneyo.
Babe kuthatha ukuthi ngakibo vele awusozula ithola ikhondomu lisendaweni ezinjalo ngoba ngale umthetho iyabayalisa ukuhamba emacansini lomuntu ongasomi kakho. So abakukhangeleli abalama-problems esiwafesayo but ngapha silakho ukuthi singakusebenzisa njengendlela yokuncedisa labo abangakwanisi ukumathenga amakhondomu lawo. So kuya ngokuthi ukuthatha njani but inkonzo ye-Islam ayiyalisi ukusebenzisa ama-contraceptions kumbe ukuzivikela kwendaba zamacansini.
UDube ukhuthaza uxazululwa kwalindaba kudingwe lapho kuyinkinga khona kube lokuzwisisana phakathi kwezethekeli ezilenkolo enjalo labenaki.
silabo ama sheikhs, silabo abafundileyo kakhulu ku religion yeIslam ukuthi ngabe funa ukuzwa okugcweleyo bakhona bengabancedisa ukuthi isonto yeIslam ithini ngalawa ama condoms kumbe kungaziziphi ezinye indlela abangazisebenzisa ezingayenza ukuthi laba abantu ngase bebuya akusoze kubayangise.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe National Zakat Fund umnumzana Henry Balakazi uthi abavela emazweni alandela ukholo lwesi-Islam kumele bachasiselwe ngesimo esikuleli.
Islamically, we are for abstinence. We are against the idea of
abokholo lwesi-Islam sikhuthaza ukulinda kweze ukuya emacansini kuze kuye kuthi abantu sebethethene. Asiphikisane lodaba lokusetshenziswa kwamakhondo ukuzivikela kumikhuhlane.
Umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle uDr. Ruth Labode uthi lanxa engavumelani lalo mbono kulilungelo lakhe umuntu ukutsho angakufuniyo lakufunayo lapho ethe wahlawulela indawo yokuhlala okunjengehoteleni.
Umuntu angabhatala irumu lilungelo lakhe ukuthi kasafuni ikondomu. Amahotel maybe bangacreate floor. So mina le problem lakho, but umuntu uma ibhatala irumu ikondomu ayingafakwa ma ingayifuni. Kodwa emazweni lapho esidlela khona emdulini kule container songani ngwezithu ngane kwini akubhalwanga bathi ungakupress icondom yakho. So ngasezathi phelise erumini. Erumini ulo mthetho wakhe umuntu angakuletha khonokho I think akumakethe emahoteleni bangakuthatha.
Abenhlanganiso yababubhizimusi lezokwethekelelwa kwelizwe okubalisa elamahotela eyeZimbabwe Council of Tourism bathi bayazisekela ngokugcweleyo inhlelo eziqhutshwa ngabe-National AIDS Council zemikhankaso yokulwisana lokusabalala kwegciwane. Izizathu bathi zinengi ezenza abamahotela bamise ukuwafaka amakondomu ngoba lezi kuzindawo lapho abanye abeza lemuli zabo kungakho kungamelanga aphonge ubonakala ebekwe ndawana yonke. Ubufakazi obukhona obugcizelelwa ngabe-UNAIDS buveza ukuba bebalutshwana kakhulu abathelelwa igciwane lengculaza le-HIV emazweni alamakholwa amaningi esi-Islam nxa sekuqathaniswa latholakala esigabeni se-Sub-Saharan Africa okubalisa eleZimbabwe. Isilinganiso sokulitshumi ekhulwini senani labantu kulesi sigaba se-Sub-Saharan Africa bebikwa belalo igciwane le-HIV. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umqoqi obona ngokuqhutsha kwenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Bednico Bebe uthi uyabaza abantu abatshaye umsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai unkosazana Thokozani Khuphe kobulawayo izolo. Asizweni uBebe xoxa lo mnumzana Fortune Mlalazi owaphuma kubandla le-MDC kanye lo mnumzana Isaac Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Umlalazi usungula lingxoxo kuhlelo Zimbabwe Today elilethulelwa kuFacebook nguGibbs Dube weStudio 7.
Mina lo Bebe sisuke ku-United MDC ngo-2005 sonke sibalekele i-violence koTsvangirai. Ukuthi waphinde wabuyela kanjani khona ngale, hhayi uzaziphendulela. Kodwa yinto atevele yazi kumficile labo abakwe-MDCT okungaba sici khathesi kuzabafica ngelinye ilanga. Umnumzana uTsvangirai hhayi ukucabanga kuye kuyafika ekucineni.
Sesilayo ubaba uBebe lapha-ke baba Bebe.
Ngingakujeka ukuthi ngiyathokoza ukuthi uPresident uTsvangirai sekhulume ngakho njalo uthembisile ukuthi khona lo okwenzileyo uzajeziswa ngokufaneleyo. So ngibona ngani sekuyinto esilula ngoba abantu abakwenzileyo abanye bakhona siyabazi sokuthi ukuthi bazachazana-ke ukuthi bajeziswe ke baphule kwesijeziso okufanele basiphile.
Okuvele kungani kwenze kwaba lalokhu kuyini Bebe?
Ngikukhulu nami ukuthi kwenzeke kuyini ngoba angizange ngibe lethuba lokuthi ngidingisise ukuthi kuvele kubangelwa kuyini.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Bebe, sicela ubambe khonapho-ke. Silo baba u-Isaac Mpofu lapha ecingweni. Baba Mpofu, akuphosela khona.
Masibuyele emuva, yikho uthole ukuthi kwazalwa igama elithi iGugrahondo Dube. Izano wena mfowethu ayiqalanga namhlanje ukuthi ibulale abantu. izano mabantu bethu bavusa amakhanda befuna ukuthi bayakhe isizwe siphile kahle izano yabulala dube
kodwa okwenza utsho ukuthi izano lapha kweni ngoba siyezuba bobhebhe ukuthi abantu bangkhona bayazakala ukuthi ngabantu abavela kubandla le-MTC so ke izano isiyangena njani khonapha mpofu
no ulalela ngikutshele dube izano ihlakaniphile ubhebhe engakhuluma kanjalo ukuthi yakwazi ukuthi abantu be-MTC izano ihlakaniphile iyabuya nemali ifike ithenge abantu dube ithi hambani liyoshaya abantu lina baza kube libona bengacabangela ukuthi lina lingaba lo dlame
ulapho lizwe umnumzana Isaac Mpofu ohlala kwele South Africa uFortune Mlalazi lo mnumzana Bednico Bebe ongumqoqi wenhlelo ze-MDCT Bebe kuhlelo Zimbabwe Today
Kwezemidlalo umgadli weqembu leBulawayo City umkhululi Moyo ufunga uthi lonyaka nguye ozaphakamisa isicoco esokuba ngumgadli olichayele kaningi emambuleni esigabeni sePremier Soccer League okuninga sikuzweni kuntathele izindaba ezemidlalo uJoseph Njanje esiphalolu daba ndawonye lezinye
Umoyo utsho lokho ngemva kokuba elichayele kabili emambuleni emdlalweni weqembu lakhe leshabane mine ngomgqibelo Lo mdlalo uphele iqembu leBulawayo City linqobe nge-3 kanya ikanti amagoli kaMoyo atsho ukuba usehlohle amagoli ayisithupha kumidlalo yalonyaka njalo uthi akusensuku zatshwala engedlulanga amagoli alitshumi okulinani bese lihlohlwe ngomgadli obedlalela iqembu leBantu Rovers uBukhosi Sibanda yena osewayadlala elizweni leSouth Africa.
Six goals already. Mzambango ngiyamdlula hayi 2 goal scorer yimi this year and I interviewed the coach ngomthini wakwazi taking nice.
Umgadli weqembu lengezi Platinum Stars uTerence Tsukamanja ngomunye layo okhangelele isicoco seGolden Boot njengoba esehlohle amagoli ayisikhombisa ngemva kokuba ehlohle kanye lapho iqembu lakhe lichayele uMine nge-2-1 ngomgqibelo. Limpumela ibuyisele iqembu lengezi Platinum Stars phezu kwengalane yemiklomelo njengoba iqembu ebelikhokhela singena kwimidlalo yangempela viki ele-Chicken Inn libe ngujikilobhanqa 1-1 lele-FC Platinum. Iqembu lengezi lile miklomelo ngamashumi amane njalo lichiya ele-Chicken Inn ngomklomelo owodwa kuthi endaweni yesithathu kule qembu le-Dynamos lona elile miklomelo ngamashumi amathathu lesithupha njalo elinqobe ele-Black Rhinos nge-1 kanya. Iqembu le-FC Platinum lihleze endaweni yesine njalo lilingene ngemiklomelo leqembu le-Dynamos kuthi endaweni yesihlanu kule qembu le-Hawmine elile miklomelo ngamashumi amathathu lantathu ikanti ele-Highlanders lona elibe ngujikilobhanqa 0-0 leqembu le-Harare City lisendaweni yesithupha lile miklomelo ngamashumi amathathu lambili. Emsileni wengalane iqembu le-Churuchu lithwele umklomelo owodwa lakhuphula inani lemiklomelo elilayo yaba yi-9-2 ngemva kokuba libe ngujikilobhanqa 0-0 lele yata kwathi iqembu elihleze endaweni yesibili nxa usuka emsileni yeleBantu Rovers linqotshwe 1 kanya ngele-Triangle. Iintshantsho zanyakenye iqembu le-Cape United zihleze endaweni yesithathu nxa usuka emsileni zile miklomelo elitshumi lesikhombisa njalo leli qembu lize lanqoba ngemva kwemidlalo embalwa lapho litshaya ele-ZPC Kariba nge-1 kanya ngesonto. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ata, wata, nata, prata, empty down. Empopom, empopoma, salchichi. Raspo, eva number one, empoma, danzo cheta. Ema topo shata. Elchi chumtwana, no uminangi amtanda. No buse wake, no bufunu bumutata.
Wene tatu lesa gupi sangale. Lesa gale, wene tatu lesa gupi sangale.
Rasboom lo Skater ingoma ethi yona ulithatha kuphi isangaleli isigqibela uhlolo lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba besilazo.
Umkokeli we-MDC team Nomzana Morgan Tsvangirai usola udlakela oluqhamuke kubandla lakhe kobulawayo izolo lapho okutshayo ekhona iziphathamandla zebandla ezigoqela uNkosazana Thokozani Khuphe.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi eZimbabwe kalikalungeli ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Lo Chris Gande silichiya kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.